uyu nduwo msangano wekutanga pane misangano mizhinji yatichaita nemakanzola emadhorobha atinotungamira sekuziva kwamungaita MDC inotungamira madhorobha 28 out of 32 saka tikufambira madhorobha aya tichitaura nemakanzola aya kuti vagadzirise nyaya dzinonetsa mumatunhu avo kuti vanhu vemuHarare vaone mvura yakakwana tsvina ibviswe mumastriti migwagwa iwakwe paitwe service delivery yakakwana saka tanga tichitaura nemakanzeras aya tichivapa direction yekuti vanofanira kushanda sei zvinoitira kuti vanhu vedu vaone service yakakwana saka ndozvatachitaura nemakanzeras edu
saka ivo vatambira sei chiitiko ichi
vafa zvikuru vanga vachitaura makanzeras kuti ndokekutanga kudaidzwa nemutungamiri webato vachipiwa mukana wekuti vataure zvinyunyuto zvavo nezvimhingamupini zvavanosangana nazvo pakuita basa ravo
bato renyu muri kuti ndo riri kutungamira kanzuru yeHarare tinonzwa veMDC Alliance vachitiwo vari kutungamira guta reHarare vanozotambira here zvamuri kutaura izvozvo kana vachiti ndeveMDC Alliance
vari kutungamira madhorobha vanotozikanwa kuti uone kuti bato rinotungamira here kana kuti harizuro rinotungamira munotarisa kuti bato rine simba rekubvisa nokuisa makanzera neripi ndozvinongotariswa chete izvozvo muchaona kuti zvatatanga izvi zvekuti paite service delivery yakakwana pave nekudyidzana kwakakwana pakati pebato nemakanzura muchaona kuti uori huchadzikira muchaona zvakare kuti zvinhu zvichamira zvakanaka nokuti makanzeras aya anenge apiwa gwara
makanzura mangani amasangana navo vamonzora
ndingangoti tasangana nemajority yemakanzeras ndofunga vatatu chete ndivo vanga vasiku tapiwa tsananguro yekuti sei vasina kuuya mumwe anga achinzi aita dambudziko kumba kwake meya vanga vari kwamutare vachiita basa ikoko mumwe wechitatu hatichazive kuti papiwa explanation yekuti chiisa asi ndivo vega vatanga tisinawo nhasi
tinonzwa kanzuro yeHarare iri kuti iri kukundikana kuita basa rinofanira kunge richitarisirwa nekuda kwekushayiwa kwemari munogadzirisa sei dambudziko rakadaro
ndiyo imwe nyaya huru yatakachikurukura nayo mari haifaniri kushayikwa muHarare nokuti muHarare mune mabhizinesi opportunity akawanda uyezve kune vanhu vane mari dzavo vanoda kushanda muHarare vachiwaka dzimba maflats vachiita farming nokuti Harare yakatenderedzwa nemapurazi eHarare yacho kune vanoda kutapa mweya uri kumadump site uyawe kuti wagadzire gasi chairo chairo riyariya rekubikisa rinogadzirwa nezviri kumadump esite ikokuyawo saka kune vanhu vazhinji vane mari dzavo vari kuda kuisa mari dzavo muHarare kutaura kuno svondo rino chete ndasangana nemainvestor anodarika matatu umwe wacho anga achiti vane 40 million yavanoda kupisa muHarare vamwe vanga vachiti vane 27 million umwe uyu ndianga achiti ane 15 million aya madhora ekuamerica ekuti akapinda muHarare achiinvestwa muHarare munobuda mari yakawanda muHarare medu muya saka ndo zvatiri kugadzisa izvozvo tiri kuda kutafuti chirongwa chekuti tiende kune dzimwe nyika dzinonzwisisana nesu isu sebato reMDC kuti vatibatsire nekuunza mari mumadhorobheni atinotungamira muchaona kuti zvikaitika izvi kwekupera kwegore rino iri Harare inenge yasanduka Bulawayo inenge yasanduka Victoria Falls inenge yasanduka hatichati utungamiri hwekuti tinenge tichingotaura chete taakuda kuita.